Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kava tereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 31/2024. Makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chatunga Bellarmine Mugabe, mwanakomana wevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, asungwa mapurisa achiti Muka dzemusango dzourayiwa nechirwere cheanthrax chochwirwa kuti chinogona kutangawo kupararira kune zvimwe zvipfuyo. Tichakupai zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mwanakomana wevaimbova mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe Chatunga Bellarmine asungwa nhasi kuBeitbridge achipomerwa mhosva yekurova mupurisa paroadblock. Bepanhau reNewsday rinoti aburitsawo banga achiramba kusungwa. Izvi zvatevera kutuka mapurisa kwaanonzi aita mushure mekunge amumisa achipopota kuti vange vachimunonotsa kuenderera mberi nerondo rwake. Chatunga ndiye gotwe rava Mugabe na My Grace Mugabe. Hatina kwanisa kumubata kuti tinzwe divi rake panyaya iyi uye hatitataziva kuti ndiani kana kuti nderipi gweta richamumiririra. Kuti tinzwe zvizhinji tabata mutauriro wemapurisa Commissioner Paul Nyati.
It's correct, asungwe. Chaburitsa mashoko akaza kufamba kwenguva.
Saka zvikonzero zvacho ndezvekuti aita sei?
Akachukara mutemo weZimbabwe anongosungwa kusindiani. Uyo achukara mutemo weZimbabwe saka anofanira kusungwa.
Pari zvino ari kupi?
Mutauriro
wemapurisa Commissioner Paul Nyati vachitaura vari parunare muHarare. Hurumende inoti mhuka makumi masere dzinosanganisira nzou, noro, nyati, makudo nedzimwe dzakafa mwedzi uno mushure mekubatwa nechirwere cheanthrax kuGonare Zhou National Park. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Muchidziviso kuvarimi neveruzhinji, mukuru anoona nezveutano hwemhuka mubazi rekurima reveterinary services Dr. Pius Makaya vati musi wa20 mwedzi uno vakaudzwa nebazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka dzemusango reZim Parks kuti mhuka dzakasiyana-siyana dzainge dziri kufa kuGonare Zhou uye bazi ravo neZim Parks vakabva vatanga kuongorora kuti chii chaiuraya mhuka idzi. Vachiongorora yavo yakaratidza kuti mhuka idzi dzainge dzafa neanthrax.
Laboratory confirmation was done at the Victoria Falls Wildlife Laboratory.
Ongorora yakaitwa ku Victoria Falls Wildlife Laboratory yakabudisa kuti mhuka idzi dzainge dzafa neanthrax. Musi wa27 mwedzi uno takaziviswa kuti nzou imwe, nyati makumi maviri nemapfumbamwe, nhoro gumi nesere, mara mbiri, makudo maviri, mbizi imwe nenyala imwe dzainge dzaurawa neanthrax.
Dr. Makaya vati vachaongororawo mhuka dzinenge dzafa mune dzimwe nzvimbo kumasvingo neHarare. Vachiongororo yakaitwa munharaunda yakatenderedza Gonare Zhou inoratidza kuti hapana mombe dzati dzafa nekuda kwechirwere ichi. Vachiti izvi zvinogona kureva kuti chirwere ichi chichiri muGonare Zhou National Park chete. Vaendera mberi vachiti senzira yekudzivirira chirwere ichi icho chinobatawo mombe nevanhu, mombe zviuru makumi masere 180,000 ziri munharaunda dzakatenderedza gonare zvou ziri kubayiwa mushonga wekudzivirira chirwere ichi. Mukuru weveterinary services kumasvingo Dr. Krema Manyetu vati bazi ravo rehutano pamwe nezimparks vari kukurudzira veruzhinji kuti vamhanyare mhuka kana mombe dzinenge dzafa kuti dziongororwe uye vasadya nyama yavasingazive kuti yabva kupi.
So we urge members of the public to buy meat from registered or reputable outlets.
Tinokurudzira veruzhinji kuti vatenge nyama kubva kumabhucha ari pamutemo anotengesa nyama inobva kumombe dzakaurawa muzimbo dziri pamutemo, uye kuti vakatenga nyama mumigwagwa.
Vatiwo bazi ravo rakatobaya majekiseni ekudzivirira anthrax kumombe zviuru makumi mashanu nezvishanu 55,000 kubikita zaka nemasvingo dzinove nzvimbo dzinowanzoita chirwere ichi nguva nenguva. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi munyika reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vakurudzira varimi kuti vaterere chenjedzo yeveterinary services nemamwe mapazi ehurumende kuti vachengetedze utano neupfumi hwavo. Kutanga kwegore rino, anthrax yakauraya mombe makumi matatu nenhatu kuChipinge, Gokwe neHurungwe, ikabatawo vanhu mazana mashanu negumi nevasere, asi hapana akafa. Dr. Makaya vanoti Zimbabwe inoda majekiseni mamiriyoni maviri kuti ikwanise kudzivirira chirwere ichi kumombe dzese munyika. Zvichakadaro, mutauri weZimparks vatinashe Farao vaudza Studio 7 kuti pane mumwe murume akafa kukariba atsikwa nenzou.
Idzi ndidzo nyaya dzatogara tichinetsana nadzo dzekuti vanhu vari kukuwadzwa, vanhu vari kurasirwa nezvipfuwo nenyaya yekupikisana pakati pemhuka nevanhu.
Mumakore mashanu adarika, vanhu vanosvika mazana mana vaurayiwa nemhuka dzemusango, idzo dzave kuendawo kune misha dzichitsvaga mvura nezvekudya nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mumwe mutambi wechidiki chimwemwe chipidza akasimudza mureza wenyika kumakwikwi echikamu chechipiri cheAfrica Monologue Challenge Season 2 kuUganda, izvo zvakatambirwa nemufaro nevakawanda. Muturo wedu wenhau Pasmont Lovu anotipa nyaya inotevera.
Chipidza akapedza makwikwi aya ari pachidano chechipiri kana kuti first runner-up ndokupiwa mubayiro wemadhora mazana mashanu ekuAmerica. Ainge asarudzwa pavatambi zviuru zviviri muAfrica asati apindawo muchikwata chevatambi gumi vakasara vachikwikwidzana. Vanhu munyika nekunze ndivo vaivhota. Anoti rangirisiri dambe kupinda mumakwikwi aya.
Kubvira gore rakapera taitumira mavhidhiyo emamonologue vanhu vayaibva Afrika yese. Takatanga tiri 2000 vanhu vakatumira maapplication vataiswa mushortlist yevanhu 50. Pavanhu 50 ava takasara tiri 10.
Chipidza anotiwo ari kufara zvikuru nembayiro waakapiwa uye anoda kutenda vose vaimuvhotera. Mumwe wemutambi wechidzimai Ratidzo Yimisitara anoti zvinofadza zvikuru kuona madzimai echidiki achishura mari mumakwikwi epamusoro akadai.
Ukanyanya kuempower madzimai unenge watoempower nharaunda yese. Saka kubudirira kwachimwemwe nekuva first runner-up kwatiisa pamepo zvakanyanya.
Mutambi ane mukurumbira anosetsa veruzhinji achishanda nesangano rePO Box Reloaded Admire Kuzhangaira anozikanwa nerekuti BTC audza Studio 7 kuti zvaitwa naChipidza munongedzo wekuti madzimai haafanirwi kutarisirwa pasi.
Tine mikana yakawanda yebudiriro uye chinonyanyofadza ndechekuti vanhukadzi naivo vari kubudirirawo uye kusimukira.
Vanongora nezvemitambo vachishanda nesangano reComplete Arts Project vaPeter Churu vanotiwo madzimai anofanirwa kutungamidza zvivindi neshungu mumabasa avo sezvakaitwa naChipidza.
Ndinoyeuka chimwemwe achitanga kuzvisimudzira mubasa rake remaarts. Munhu ane zvivindi, munhu anoti chandafunga kuti ndinoda kuita, chandazvipira kuti ndinoda kuita, anochiita. Honaika kwasvika iko zvinezvi.
Mushandi mukuru muofisi inoona nezvemitambo Tsika nemagariro mubazi rezvemitambo Dr. Bigisa Mwanda anoti hurumende yakazvipira kutsigira vanoita zvemitambo.
Kunyanya-nyanya muSecond Republic inodokwaira kuti vanoita zvemi tambo tsika nemagariro zviende kumberi.
Chipidzi akatanga kuita zvemitambo mugore ra 2009 aine makore 13 ekuberekwa. Akatanga kuonekwa pamutambo wefirimu rinonzi Cook Off, iro rakaita ufirimu rekutanga muZimbabwe kuratidzwawo padande mutande reNetflix. Akashanda une zvikwata zvinosanganisira Bus Stop TV, Magamba Network pamwe neAlmas Collaborative Arts. Akaitawo zvidzidzo zvemitambo neNew York Film Academy achidzidzira zvekugadzirwa kwemadocumentaries. Chipidza munyori uye akanyora mitambo yepaterevhizheni nemafirimu. Chirongwa chemakwikwi eAfrica Monologue Challenge chinokokerwa nesangano reMK Casting rekuGhana richidzikirwa neAfrican Chamber of Content Producers. Akatora chinzvimbo chekutanga mumakwikwi aya ndiMaud Gerard wekuIvory Coast akapiwa churu chimwe chete chemadhora ekuAmerica. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Iko zvino tochikupai zvaitika kune dzimwe nyika. Ngarava yakabva kuChina inoshandiswa sechipatara ichirapa vanhu pachena yakasvika kuCape Town muSouth Africa masvondo adarika, umo vanhu vakawanda vari kuungana vachirapwa. Ngarava iyi iri kutarisirwa kuenda kunyika dzemuAfrica 13. Vana chiremba nevakoti vari mungarava iyi vari kushandawo nevamwe kubva muchiuto muSouth Africa mungarava iyi uye mune zvimwe zvipatara. Vamwe vanoti chinangwa cheChina ndechekuda kuti ionekwe senyika inobatsira vanhu vemuAfrica, asi iyo China inoti iri kungobatsira varombo. Mauto emuIsrael anoti zvizvarwa zvemuPalestine zviviri zvaurayiwa mudunhu reWest Bank zvichiedza kurwisa munzvimbo yakapambwa neIsrael iyi. Mauto maviri eIsrael akuvara muchiitiko ichi. Chikwata cheHamas charumbidza vange vachida kubhomba ava chichiti magamba. Kurwisana mudunhu reWest Bank kwawedzera kubva chikwata cheHamas zvachakarwisa Israel musi wa7 Gumiguru gore rapera. United Nations inoti muWest Bank mafa vanhu mazana 31 kubva zvatanga kurwisana pakati peIsrael neHamas muGaza. Mauto eIsrael 10 nemapfumbamwe aurayiwa muWest Bank kubva zvatanga kurwisana uko. Iko zvino tochienda kuchirongwa Women's Forum chatinopakurirwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Diana Kuvea vesangano rechitungwiza Residence Trust vachange vari kutaura nesu pamusoro pezviri kusangana nemadzimai emuchitungwiza. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu mukatitsananguriro kuti zvii zvamuri kuona zviri kusanganikwa nemadzimai emuchitungwiza pari zvino uye zvekuti zvingagadzirisikwe sei.
Tikaita dambudziko muno muchitungwiza nenyaya yemvura. Iko zvino mvura iri kutengwa $4.20 per bucket. Vanhu tikurarama nemvura yemugodhi. Panewo nzvimbo dzinouyawo mvura inobva muCape kamwe chete pasvondo. Kumwe vatoo nemakore anopfuura 10 vasati vamboona mvura yemuCape. Kumwe inouya kamwe chete pamwedzi kana mitatu kana kutodarika. Saka iko zvino chitungwiza haina dhamu rayo remvura. Saka iko zvino tiri kunzwa kuti kwatinowana mvura kuarari wa mbovara kana kukomishina Prince Edward James. Kwa tiri semajimai idambu tukokurufu.
Tichuona jamuru kutaura inji, jaka mira sei. Titari raisu juriku sangana ne madzimai parizvino zvino pa nyayo yemvura.
Kuchini zvazvisi sina umira zvakanaka nekuti mvura yakudhura vanotengesa mvura oda $2 kopopo makake uye zvekare nyaya dzekuwacha chaidzo nyaya dzemuzvigo zvino zviri kuafekita vakadzi zviri zvakanyaisa nekuti isusu vakadzi tisu tinondotakura mvura tisu tiri kubatwa chibharo pazvibhorani tisu tiri kungunikidzwa tisu tiri kusangana nemhirizhonga yakawanda muzvibhorani nekuda kwekusaikwa kwemvura ndodambudziko ratinaro saka chikumbiro chedu ndechekuti dai zvaibvirawo hurumende yativakirawo dhamu dzedu iko zvino Harare yavhara mvura yayo matambudziko atatinawo zvekare emvura iwayo zvazvirina nekuti pamwe kune nzvimbo dzaiwanda asi iko zvino hapatisina kuri kuwanikwa mvura guta rese ma25 wadhi ese saka izvozvi mukauya vakadzi vamwe vakubatwa nezvirwere zvemusana vamwe ane makumbo amwe unoona achigonza chibhaketi aine clash vo matambudziko atinawo tiri hatichaziva kuti todii ende tichakunda setemba dona gori ropera tichambura zvakadai taingokumbirisa hurumende itivakirewo redhijamu.
Makambowanikwa muchitaura here ne kanzuro imomo muchitungidza vari kuti chii?
Ichokwadi tinotone court order yatakawana 2021 yekodzero dzenyaya dzemvura iyi vakabvuma kuti vaizopota vachiisa mabhauza kunzvimbo dzisingatosviki mvura zvachose saka apa saka yesu takakurukura nawo asi chekuita ndopasina nekutokuvari dzemvura Harare vakatitamisa sakomishina Prince Edward rot kwatiriwo hapana masimba atinawo ekuti tikuchoida mvura saka vanenge vakuti zvinonerei nerimwe dambudziko ndekanzuro yechitungidza haisi kubhadhara mari kusitofa Harare yemvura yatinenge tapuwa sitofa Harare inenge ichitoda kutenga mishonga yekuchenesa mvura dai Harare chitungidza ichibhadharawo.
Mabasa api amuri kubata uyezve amungange muri kutsvaga rutsigiro kubva kune vamwe vakateerera?
Iko zvino tikuita matraining ekukurudzira madzimai kuti vazviitire mabasa avo emaoko tikuvadzidzisa kugadzira madetergents zvinosanganisa zvinana sunlight cream zvinana foam bath maperfume makobhura nezvakasiyana siyana saka rimwe dambudziko ratina rekuti vamwe vanenge vasitorinana pekushangira ndo rimwe dambudziko ratiri kutsvaga kuti vanokwanisa kunga vauye vabatsirana ungoti tikubhadharawo $10 kune vakadzi vatatu vari kunochenwa nemitozo unowo kuti todii after vaichena chimwe zvekare ndechekuti chaita dambudziko revakadzi vakuita cherichoti munomutungidza so zvino tine mudzimai ari kugara nevana vari pamawiche vese vakaremara vaari kuchengetwa anokwira 15 apamba paanogara hapana mvura ndo rimwe dambudziko racho saka taingokumbisa vanokwanisa chekutanga aichirwa bhoho pamba ari kutenga mvura yakaonda ese paine vana vaari kuchengetwa vakaremara vanopfuura 15 ndo dambudziko rimwe ratinaro muno mudzimai iyeye hakuna chikafu hakuna zvese chaiveko nezuro sade izvozvo tinoona hazvina kumira.
Vanenge vari kuda kunzwa mabasa amuri kubata vanokubata ipapi?
Tinowanikwa paofisi yedu panonzi paKey College Unity K chitungidza kudhuze nekusi Junction uko ende munondiwanawo panhamba dzinoti 078 072 1978 pamwe chete na 0774 699 3 01.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu Our Lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu muchichipakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvebira remazuva maviri rakatanga nezuro chishanu richitungamirwa nesangano reZinata. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori anoona nezvedzidzo musangano reZinata, sekuru Prince Mutandi Sibanda. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu, sekuru Sibanda.
makadiyo zvinova tereri.
Sekuru Zibanda, tiri kuona mutambo webira uri kuitwa kubva nezuro nemugovera uno. Mungatiudza pamusoro peurongwa uhu?
Ya, urongwa uhu tingati taane makore kusvika uchobira iyoyi kana kumisira kuita kubva 1992. Saka bira iri tingati mvere bhomboro inenge zvinata. Saka ririkuitwa pamushore makomo enharira. Saka kwakatobikwa doro. Tingati mvere iri rine chinangwa chekuti mhondoro idzi. Kubuda kwazviita kuti tionesane zvikuitika munyika. Iyezvo zvinoita mataona kuita zara. Kana inga nyika inochengerwa sei, inopeterwa sei, zvirwere zvinodzivirirwa sei, tinoziva kuti tinge tivanhu vachigomaraiwa anobva kumhondoro idzi. Tingati mverei nyika pasi nhata yatanga kuti itange kuzviita ichiita kuti kumamemba ayo zvechezvinge zvainga zviriye panzvimbo iyoyi.
Sei manga musingaite bira iri tichiona kuti matambudziko ari kutariswa nezvavo, matambudziko anga achingobata nyika kubva 1992 pamakapedzera kuita bira iri.
Tinoona kuti pane zvimwe zvanga zvaakuitawo nenyaya pamwe dzamune zvava dzanaiieeni zvinhu zvazviita senge zvanga zvisingasiendeka zvingasimira zvakanaka. Saka iko zvino tinoona kana ne hurumende yatiayo inotizirawo tsika dzechivanhu. Nekuti vakati tose vanotombobvunza kuti kweinini chivanhu munotiwo kudii. Saka isu takatai titange taikanevedu ivavo mhondoro dzedu titange tadziona. Zvatoti mhondoro idzi dzinofanira kudzibva mu10 provhinzi itapoko takabreka kuma 1990 anenge tine abhoti kuma 135 dzaibva from 10 provhinzi. Saka bikwade zvinhu zvakaitirwa nzvimbo inozoiya bhira.
Ndiani vanobika doro iri uye zvii zvinoitika mukubikwa kwedoro iri?
Mhondoro rinobikwa netingati muchivanhu rinotorwa nevanhu aiwa chimbirika guma kuchibereka zuva ndo vanosvika doro iriende kana moto wacho unoitwa zvekusvikwa nemitiya yamunoona yakafana nemitiziyai moto wacho iwoyo unosvikwa nemitiyoyo ende kana vatuvira haudzine ende miti inobika doro iyoro mitiyo yemichakapa vanotovakwa dzimusasa marinenge chibikirwa doro iyoro ende moto iwoyo haudzine unotozvizoguma musinotora doro.
Makasarudza sei nzvimbo yemakomo enharira iyi?
Ndapiko kunharira kwakuna sekuru vedu vamushore yenemhondoro yanga iripo. Saka ndiyo nzvimbo yatakaona yakamaraiwa ekuronga kune komiti yanga ichironga iyo zvinaka ichitungamira. Saka mukuonesana takaona iri nzvimbo yakakodzera kuti zvii ndiko zvingatapire zvikubiki zvedoro nekuti nzvimbo yacho iyo haina kusimuka. Iyo midziyo yacho inoza todzisine midziyo idzi dzemhondoro idzodzi tambotisiwo maraiwa enyika. Paoneko pachiti zvitenenguzo nekuonesana. Saka pana hatisi kureva kuti tikasanga pane mhondoro imwe chete aiwa imhondoro dzemadiri mana ese iri kumundana iyi. Kana pane panoda kupenderwa nyika yopenderwa. Kana pane panoita pari kukanganisa pausiri pano zvimwe zvinotiudza zvirwere zvimwe zvii dziviri yacho. Saka tinenge tichida kuti tinge tichitarisa tichipiwa nemhondoro dzedu dzenyika. Zvatoti mhondoro idzi haisi midziyo yose inoita mhondoro ayo. Pachiringa yoti marainmaker dai vari kwanza tichikwanza kutozobaisa mvura izvatiriti mhondoro ngatinenge iri midziyo yedu
maita basa sekuru, tinotenda zvikuru. Tinotarisira kuti bira renyu riri kufamba zvakanaka.
Aiwa chokwadi, aiwa tinoona kuti kubva patakaritanga tiri kuratidza kukunda ende saka tinotarisira kuti ayo mukunopedza kubasa redu iri zvinhu zvino zvinofanira kuti zvifambe zvine chiedzo chakanaka.
Manga makateerera kuhurukuro yataita nemunyori wesangano reZINATA sekuru Prince Mutandi Sibanda muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington on DC.
Aiwa tinotenda zvikuru Jonga, musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica, muchaverengerwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Mwedzi uno unocherechedza zuva rekubatsira pasi rose reWorld Humanitarian Day, mukana wekuremekedza kuzvipira zuva nezuva kunoita vashandi vose vemasangano anopa rubatsiro vanoshenaira mune dzimwe nzvimbo dzakaomarara pasi rose, kazhinji vachiisa munjodzi upenyu hwavo ivo vanopa rubatsiro nekununura vanhu vanenge vari munjodzi yakanyanyisa pasi rose nevari kutambura. America inocherechedza kuzvipira kwavo kunzwira vamwe tsitsi nehunhu hwavo. Kutambura kwevanhu kuri kuenderera mberi kuchiisa vanhu vakawandisa munjodzi uye mabasa ekubatsira anoramba akakosha mukubatsira kurwisana nedambudziko iri riri kuwedzera nguva nenguva kunyange hazvo njodzi yaro iri kuwedzera. Naizvozvo gore rapera vashandi vemasangano anobatsira vanosvika mazana maviri nemakumi masere kana kuti 280 vakaurayiwa vachizvipira kubatsira vamwe zvakaita kuti rive gore rakaipisisa munyaya dzekubatsira. Kubva kumatambudziko ari muSudan, Gaza, Democratic Republic of Congo nedzimwe nyika, vashandi ava vanowanzoshanda munjodzi yakanyanyisa kusanganisira muri kurwiwa hondo kuitira kuve nechokwadi chekuti rubatsiro ruri kusvika kune vari kurwuda zvakanyanya. Mabasa avo anotsigira nharaunda munguva dzadzinoda rubatsiro zvakanyanya nekubatsira kuti pave nepasi rose rine runyararo rakachengetedzeka. America yakazvipira kuramba ichimira nevashandi vemasangano anopa rubatsiro nekuisa mari yakakosha kuponesa upenyu nekuderedza kutambura pasi rose. Ndosaka muna 2023 America yakawanisa mari inoda kusvika kumabhiriyoni 10 nemashanu kana kuti $15 billion kurubatsiro, uye muna 2024 yakawedzera rubatsiro rwayo kubatsira kuderedza matambudziko ari kuwedzera pasi rose. Mumashoko avakaburitsa gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vakati America yakazvipira kugadzirisa matambudziko ari kusangana nevanhu nekubatsira kugadzirisa kusawirirana kuburikidza nekushanda pamwe nedzimwe nyika. Vakatiwo vanodawo kuona nekukasika zvisina njodzi zvisina dambudziko kufamba kwevashandi munzvimbo dzine kunetsana kuitira kuti vakwanise kusvika kune vanoda rubatsiro pasina kukanganiswa. Apo vanhu vanoda kusvika kumamiriyoni mazana matatu kana kuti 300 million vave kuda rubatsiro nekuchengetedzwa pari zvino. America inosimbisa kuzvipira kwayo kubasa iri ichiramba ichikurudzira vainoshanda navo pasi rose kuti vabatane nayo mukuwedzera rubatsiro rwavo kuitira kugadzirisa matambudziko kune vanoda rubatsiro mudambudziko riri kukura pasi rose. Mutauriri weNational Security Council vaShawn Savett vakati mukushanda pamwe vanokwanisa kubatsira kushandura zvine pundutso upenyu hwevanhu vakawanda. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Aiwa tinotenda zvikuru Jonga. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Ngezi Platinum 2, Yada FC 0, Green Fuel 2, Capes United 2, ZPC Kariba 1, FC Platinum 1, Bulawayo Chiefs 1, Tel 1 1, Simba Bora 1, Bikita Minerals 0. Mu English Premier Soccer League, Arsenal yaita mangange 1-1 ne Brighton. Kotiwo Nottingham Forest yaita mangange zvakare ne Wolves 1-1. Aston Villa yarova Leicester 2-1. Ipswich Town yaitawo mangange 1-1 ne Fulham. Kuchitiwo Brentford yakunda iyo Southampton 3-1. Bournemouth ichirowawo Everton 3-2. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Chatunga Bellarmine Mugabe, mwanakomana wevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, asungwa mapurisa achiti haatarise kuti munhu abuda mbamani. Mhuka dzemusango dzourayiwa nechirwere cheanthrax chochirwa kuti chinogona kutanga kupararira kune zvimwe zvipfuyo zvakaita semombe chichiparadza upfumi hwevanhu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Taboka munhau dzeIsindebele.